Bumbiro redure mutemo Constitution of Zimbabwe 2013 rinotendera mukuru wenyika kupa mvumo kumauto kuti abude kunze kwenyika kunobatsiridza kuchengetedza runyararo kune dzimwe nyika atinoti ma peacekeeping operations muchirungu. Ma peacekeeping operations awa anogona kuva United Nations, anogona kuva African Union, anogona kuve SADC. As long as Zimbabwe iri nhengo ye ungano yenyika idzodzo yakaita seSADC. Saka tiri kuona kuti peacekeeping mission iri kuitwa neSADC iyi, kana kuti ye force iri kuunganidzwa neSADC iyi, iri kuunganidzwa under sangano reSADC, Zimbabwe ichive iyo nhengo. Saka izvi zvinobvumirwa nebumbiro redu remutemo section 213.
Zvii zvinenge zvitarisirwa kuti zviitwe asi apa?
Chinosungirwa kuti chinge chichiitwa ndechekuti kana mauto yawo abuda, kana kuti achinge apiwa mvumo yekuti abude, mukuru wenyika anofanira kuudza dare reparamende nenguva isipi kuti tichatumira mauto edu kune dzimwe nyika kana kuti kune imwe nyika, uye nezvikonzero zvekutumira mauto iwawa. Bumbiro remutemo rinobvumidza zvekare dare reparamende rakabatana seSenate neLower House kuti vasunge chisungo ne 2/3 majority chekurivesa zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika kutumira mauto kunze. Saka ndo zvinotaura bumbiro redu remutemo izvi.
Dr. Kika, tombo tarisa iyo nyaya yekutumira mauto kuMozambique iri kuitwa neZimbabwe, mungati zvakakodzera here?
Chinoitika ndechekuti kana nyika dzakatikomberedza dzakaita seMozambique dzikashaya runyararo kana kuti dzikava nekusagadzikana, ingave terrorist activity kana zvimwe zvakadaro, zvinotozopedzisira zvaakukanganisawo isu seZimbabwe, nekuti tiri vavakidzani. Saka patinokwanisa kuti tinge tichibatsiridzana nemauto eMozambique kurwisa ingava terrorism kana kuti zvii zvinenge zvichiitika kusagadzikana kunenge kuriko, zvakakosha kuti batirane pamwe chete.